Mabhazi ekambani yezupco havasi kunyatsotevedza mutemo wekudzivirira chirwere che-COVID-19. Tanga chingonyunyuta nemabatirwo atiri kuitwa kuti dzimwe nguva hakuna zvokufafaidzwa kana kutorwa temperature patinokwira mabhazi aya. Chinyanya kutirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi vezupco, driver nakondakta kazhinji vanenge vakabvisa mamaski aya. Ndo zvimwe zvinonyanya kutirwadza zvikuru izvozvo. Kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita, dzimwe nguva mabhazi anga achienda aine standing.
Asi kamugwagwa umu mune mapurisa avagoliath.
Tanga tichingopfuura pamaroadblock ipapa. Vasingamiswi, dzimwe nguva vanhu vainzi godamai pasi kuti mapurisa asaone. Mapurisa anga asingapinde mumabhazi imomo vachiongorora. Saka mbhazi hamutorina kana social distance. Tine zvakawanda zvatisiri kufara nazvo semapasenja. Rimwe dambudziko ratinaro gurusa inyaya yekusadhisinfektwa kwemazupco basis pazviteshi zvikuru zvemuguta reHarare kana mumaguta. Hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi terminals aya, hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi aya mukati nekunze, sezvatiri kuona zviri kuitwa kudzimwe nyika kuti bhazi richingosvika raakutopfapfaidzwa. Hatisi kuzviona zvichinge zvichiitikawo kuti pane anonzi madisinfecting trays aya hatisi kumbaona achiiswa mumabhazi terminals.
Anoshanda sei aya?
Munhu anoatsika obva apinda mubhazi, hatisi kuzviona zviri kuita. Hapana utsanana hwatiri kuona. Bhazi riri kuti ranga rapedza route, rotanga imwe route, hapana kufaifaidzwa kunenge kwaitwa. Saka tiri panjodzi hurusa yekubata COVID-19 mumadhorobha eZimbabwe. Ko, zvimwe zvinhu zvatiri kushuwira kuti zvinge zvichiitwa nekambani yezupco hazvisi kuitwa.
Saka poitwa sei kana zupco iri kuremerwa nemutoro?
Vanotoda kutoti hurumende ibatsire. Tinoziva kuti tese kuti kambani ndeyehurumende, asi havasi kutedza chirongwa chehu chekuona kuti vanhu vadzivirirwe here mupublic transport kubva mucovid. Hazvisi kunyatsofamba sezvatinoda. Mastikers tinenge tichingoaona kana mapamabhazi, but hapana chiri kutedzwa panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Panoungana vanhu, vanhu vanofanira kuungana nguva yakareba vari pabhasi terminals.
Zvine njodzi yeizvi?
Izvi zvinoita kuti vanhu vava vabate covid nekuti vanenge vari pedo napedo zvakanyanyisisa. Ndo zvimwe zvizvinhu zvatiri kuramba kuti vanhu kana vachinge vabva kumabasa havafaniri kumira nguva inokwana awa rimwe chete vakamirira mabhazi. Izvi zvine njodzi huru. Vanhu vanozobvisa mamaski votanga kutaura pamafoni kana kutaudzana. Zvakatiomera sevafambi mapassengers, zvakatiomera zvikuru. Uye zvakare chimwe chiri kutinetsa, pamabhasi terminals hapana mvura yekuti vanhu vange vachigeza maoko. Uye zvakare matoilets anokasika kuvharwa zvikuru. Mabhazi achiri mashoma ari kutakura vanhu. Mhongoro yataita, vanhu vachiri kungoramba vachingokwira mota dzemushigashiga kuti vakwanise kubata nguva yekusvika kumba pamuno mulockdown. Saka zvinhu zvakatonetsa, zvinhu zvinotonetsa zvikuru kuti hapana shanduko yapo yatinoti izvi paita shanduko. Tiri panjodzi hurusa yekubata covid.